Vachitaura nevatori venhau nhasi kumuzinda webato ravo muHarare, mutauriri weZANU-PF waSimon Kayamoyo vati bato ravo harina kuva rinomanikidza kuva nhengo, vakati vanhu vari kuburisa mashoko aya vanhu vari kuda kusvibisa bato ravo iro vati richakunda zvine mutsindo musarudzo dza2023.
ZANU-PF has also been alerted to fake news that our leadership in communities has been forcing people to join the party and register in cell structures. We've also noted of false reports in the press that ZANU-PF councillors and MPs are politicizing food relief aid in some communities. Nothing can be further from the truth. There is neither an iota of evidence nor substance in those allegations. One thing that remains clear for all, including our detractors, is that ZANU-PF and President Edi Mnangagwa are set for a powerful thumbing victory in 2023.
ZANU-PF yakaziviswawo nenhau dzemanyepo dzekuti vatungamiri vebato redu vari kumanikidza vanhu kuti vave nhengo dzebato redu. Takanzwawo nhau dzemanyepo kuti makanzura nemaMPs ebato redu vari kupa rubatsiro rwechikafu vachishandisa zvemapato zvematongerwo enyika. Ava manyepo uye hakuna humbo huri kupiwa. Vari kuita izvi vanoziva kuti ZANU-PF ichakunda zvine mutsindo muna 2023.
Vamwe vatiwo kana zvakadai zvikaitika vanhu vanofarwa kunomhanyara kumapurisa pamwe nekubato ravo. VaSolomon Bosibunu, avo vanoshanda nesangano reElection Resource Center, vati havasati vanzwa nyaya dzevanhu vari kumanikidzwa kunyoresa kuva nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika havasingadi, vakatiwo kana pane vari kuzviita zvakaipa.
Kana kuri kuti pane mapato ezvematongerwo enyika anenge achiita izvi, vanenge vachitotyora kodzero dzevagari vemunyika yeZimbabwe kana dzezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe, vachityora kodzero dzavo dzinopiwa nebumbiro remutemo, nekuti bumbiro remutemo rinotaura pachena kuti chizvarwa choga choga chinogona kunge chichijoina political party iripo kana bato rematongerwo enyika riripo, kana kuenda kunotanga bato ravo idzva vachizvimirira vega. Saka kureva kuti kumanikidza munhu kuti anga achi.
Vamoyo vatiwo bato reZANU-PF riri kufadzwa nemashandiro ehurumende yava Emerson Mnangagwa, vakavarumbidza vachiti vakwanisa kuvandudza nyaya dzebudiriro, kugadzirisa maindastry pamwe nekukoshesa nyaya dzeupfumi hwenyika, izvo zviri kuita kuti vanhu vawane mabasa.
Most gratefully, ZANU-PF is proud of the sterling and commendable work that President Edi Mnangagwa and government have done to lift up and stir development in areas that have been lagging behind. Indeed, the new dispensation has breathed life into our industries in line with our promise to the people as enunciated in our 2018 People's Manifesto.
ZANU-PF inodada nebasa rakanakisa riri kuitwa nemutungamiri wenyika vaMnangagwa nehurumende mukusimudzira budiriro kunzvimbo dzanga dzakasaririra. Hurumende yakwanisa kumutsiridza maindastry sezvatakavimbisa mumanifesto yedu muna 2018.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Flachwayo vapokana nemashoko avamoyo vachiti nyaya yekuvandudza mararamiro evanhu zvinhu zvinofanirwa kuonekwa nekuchinja kweupenyu. Vati pari zvino hapana chiri kuchinja munyika, vakati zvinhu zviri kuwedzera kuipa.
Aya kutungamira nyika kana kugona kutungamira nyika haisi yekuda kuudzwa. Zvinhu zvinooneka, zvinhu zvinonzwika, muraramiro wevanhu, mugariro wevanhu, vanhu vari kurarama sei, vanhu vari kurarama kupi, vanhu vari kuitei, ndozvinotiudza kuti uri kugona here kana usi kugona. Vanje varume nevasikana ava havasi kugona, nyika iri pakuchema, iri pakutambudzika, maindastri ari kutowedzera kuvhara, mabasa ari kuwedzera kutoshayika, ari kuwedzera kupera, vana vazhinji vari kutadza kuenda kuzvikoro nekuti vabereki vana mari dzekuendesa kuzvikoro, zvipatara zviri kurewedzera kudzika, vanhu vari kubhura mumari isikashandi.
Mumwe wechidiki muzvare Justina Chari, avo vanoti vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro makore matatu apfuura, vati havaoni kuvandudzwa kweupfumi kana vanhu vakadzidza vasina mabasa.
Haina hangu zvekuti maindastri ari kuvhugwa handisi kuzviona, nekuti ndave nemakore matatu ndapedza zvidzidzo zvangu zvepamusoro asi nazvino handisati ndawana basa.
ZANPF yatsinhirawo mashoko ekuva nematare akasununguka ichiti hakuna munhu anofanirwa kutuka vematare pamwe nekutaura zvinokanganisa nyaya dziri kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.